chakanga chiri chishiri chebani chakaenda kumishaya kunotsvaka vasikana
yepunde
chikaona pamusha pamwe paine musikana wakanaka kwazvo
yepunde
chikati musikana ndipo mvura
yepunde
sikanzidze kumukomana nomwe mvura wakanaka kudai
yepunde
sikanzi wabvukupiku
yepunde
chikati ndavakwa chishiri chebani
yepunde
sikanzi ndiodo kuenda kwa chishiri chebani
yepunde
sikanzi wamusikana iwo hakudyiwi zvakabikwa
yepunde
kudyiwe zvekuti chete
yepunde
sikanzi ndinonozoona wezvozvo zvaunozva.